Shamisa Ishe Jesu
Mandire Kerera Zite Mazangu
Mandi
Baba Tiza
Dimilo
Mwea
Wea Mutele Mwea
Wano Shamisa
Jesu Wano Shamisa
Wano Shamisa Mandire kerera zite mazangu
baba
mandi
baba
mandi
baba
tita
lomwe
ya mutele mandi